Zvatiri kuona tirikuona kuti nyika yazosvika rumana nzombe taipo kamupini wasvotoka nekuti mari dzanga dzichihorewa nevadzidzisi muZimbabwe. Tinoona kuti mumwedzi miviri yapfuura iyi dzawanikwa dzichiva idzo dzinodzikira ne50% kubva pamuhuro wavo dzimwe dziri kumashure iyo. Zvatiri kureva ndezvekuti kana mudzidzisi anga achihora zvatinoziva vazhinji vavo vari pama$286 zvinoratidza mari iyoyo mari yaakukwanisa kuwana agoshandisa inokwanisa kusa iyo $154 kana $150 zvapa $200+ yanga achihora nekuda kwekuti mabhanga ari kubata mari dzizhinji kwazvo mumachajizi avanoita uyezve tirikuona kuti matiti anopedza mari zhinji achigara mumadhorobha akamirira kuti awane mari dzavo kumabhanga uyezve vaya vanoitazve mamobile money technologies vakaita sana EcoCash tinoona vachichaja ini mari pamusoro peiyo yagara inobatwa kana zvichiita matransactions avadaro ndozvataona zvichiitika izvi.
Saka matanho apa amuri kuronga kutora pamusoro penyunyuto yenyu?
Panyunyuto iyi tiri kugadzirira kuratidzira kwatiri kuti hashtag focus out kuti mumwe nemumwe wevadzidzisi anongotiwo ari pabasa pake mutiro wefriday iyo iri kuuya takatarisa nacho anongobudisa homwe yake ozvitora hake kamufananidzo oisa mawhatsapp group oisa pafacebook achiratidzira kuti muhomwe dzedu shuwa hamuchina chinhu chatingange tichiwana.
Tinozwawo kuti pamunoenda kunotora mihoro yenyu kumabhanga nemusi wemuvhuro muri kubva mangoronga kuti nhengo dzenyu dzisadzoka kumabasa, zvakamira sei?
Tiri kuti isusu kana nhengo dzedu dzichinge dzapinda kakunotora mari dzavo vangamanyireiko kudzokera kumabasa acho iyo mari dzavo dzisiri kukwana. Saka naizvozvo tiri kuvakurudzira kuti ngavagare varambe vachitarisira kutora mari dzavo kusvika dzakwana mari dzose vachitora kumabhanga vozodzokera kumabasa avo. Saka naizvozvo tange tinyora tsamba yatichaendesa kupublic service commission tivaendesera tsamba yekuti aiwa tiri kuda mazuva mana kana masalary edu asinge apinda mumaakaunti ekuti tinge tichitora mari dzodzo. Saka mumwe nomwe tichi anofanirwa kupuwa mazuva mana okumboti amire kuti awane mari dzake kuitira kuti akwanise kutenga izvo zvinoendekerana nekuti anga achishanda sikuru chaiva vanobva kumaruwa makuru chaiva vakaita semana bhinda umu nekuti kashomanana kuti anga achiwana motokari dzinopinda mudhorobha zvane zuva zvinenge zvichitorera mari zhinji. Saka angosvika akazvigarirawo mudhorobha kuti patora mari dzake idzodzo tinoronga zvinenge zviri kuita kuti upenyu hwavo hunge huri nani.